Tinoona misangano isuwa itwa Burukutu wa Zimbabwe. Burukutu at least on network with the core ya His Excellency President Mnangagwa. Nye kuti Zimbabwe is open for business. Tukona wali mwakawanda, wakuna nyinga zakawanda wajipinda mwenu Zimbabwe. Kuti wazo ungana parikonzo woto pako Africa conference ya itwe. Zimbabwe ini kanozi kamwa uzukuli mwakwifolda zaka simba chaisu. Ende kuyoke wande wawo mwenu mshakati nakira. Ife ni marimi ni wamo esu anorimisa. Kuti yande tinuta shema ideas. Tino otimwe nyinga
zvikuru zvamunganongedzera zvingadzidzwa navarimi nevanotenga nokuitengesa muZimbabwe pamusangano
iyi. Chekutanga chandinotoda kuziva ndechekunyaya dzemamarket linkages. Bonzo navarimi vakawanda vanokundikana pakuti anorima vast tracts of crops nelendi yake but kuzotengesera zvimwe zvinorera mumunda zvimwe zvinoenda nemutengo usiriwo. Imweni yaya inenge iripo nyaya dzakananga nenyaya dzevalidship. Tingaupandudze sei fodla yedu kuti isangobude munomu ari mashizha but abudewo dzimwe nguri taprocesa tiwanewo mari inenge yakawanda because zvinorwadza kuti as a farmer unotengerwa between $1 to $5 a kg but unozoona kuti chicigarette zvina magrams chotengeswa dollar which means munhu ari kuita value add ari kunowana more money than us.
Kune veutano kunze uko neve vanoita zvemasango vari kuchema nenyaya mbiri dzinoti munorima zvino uraya vanhu imi ndimi mapedza masango muchitema muchipisa foria munotiwo kudii nemashoko avanobuda nawayo?
Sekutanga ndinovira nevari kutaura zvekutema masango. Sevarimi tinokudzana kuti ngatitsvagei maalternative ways of curing our tobacco. Nenyaya dzemabiogas digester, nenyaya dzesolar, tiende nenyaya dzecoal. Let's try to identify other areas. Sarambe tichingotema miti fama panzi kutema miti ndichiita kuiwa netobacco ngatidzvare imwe miti. Then tona nyaya dzehealth vari right vehealth nekuti tikakonsuma dangerous drugs into our bodies zvinoafecta utano hwedu. Pandokurudzira kuti vanhu ngatiputei foja dzinenge dzakavhenekwa oro dzakaprosesiwa. Tisanoputei hardcore tobacco zvinoafecta utano hwedu. Tozowanikwa taakufa nguva isati yakwana.